Radio Lalo.
Exclusive from Zambian Music 24.com.
Teko.
No limits.
Fimero. Nishati Swidea.
Nash Nation.
Yellow Fata Coat. Pancha Sofa. Pancha Sofa Kanam Satmatsoka. Ona iva chancherera gomba blesa ine kutita isimbisana panai
macharajita kushinga kwemajita zvikanzi zvaita toda kunobata zvita ngatisimbisane pamberi pechita zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya macharajita kushinga kwemajita zvikanzi zvaita toda kunobata zvita ngatisimbisane pamberi pechita zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya Jesus no go leave no man in a garden. Sister no go work in place of a shovel. No go, no go area. Cousins in my dry 20 year we focus. We praise Sisi Ricardo, he answers. Muzendo da kuwa reach out, then purchase some SMS and text them louder. Tell them a king is watching over your shoulders. We bounce, we don't bow to the idols. We got face from the Bible. Nyama padzaneta over one ziri mwe simbairo. Simbairo, simba. Some energy, we got the energy. Yaka wanda toi wana kuma enemies. But anyways, we hope for better days. Kwatino vando kuno tangira charity.
Macharajita kushinga kwa majita. Shikanzi zvaita toda kunobata zvita. Ngatisimbisane pamberi pechita. Zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya. Macharajita kushinga kwa majita. Shikanzi zvaita toda kunobata zvita. Ngatisimbisane pamberi pechita. Zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya.
Toi toi ho. Toi toi ho. Toi toi ho. Toi toi ho. Toita semfiri mundi nende zikau Kweze kune mari manya uno ifuta Toda matora hau Vachati zora hau Semka kasakora hau Musula vashora hau Ndi matafora hau Vachiti shora hau Vanoru mazora hau Tiri makora hau
Majarajita Atite kumanikiza Kana tika shika sa chincha
Tiri mbambi mpovunza nisha
Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Ngatisimbisane pamberi pechita Zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya Macharajita kushinga kwa majita Shikanzi zvaita toda kunobata zvita Ngatisimbisane pamberi pechita Zvikangonzi zvaita harichatsengeka gwinya Ndisimbise mumukoto Semura chikota peya Chabaka moto Vaudze vaindinyeya Kuti zichabata ope I'm okay Yellow Father God Pancha Sofa
Pancha Sofa kanam satmatsoka
Onaiva chancherera gomba blesa Ine kutita isimbisa na pandai